Mobo batani dzwa yezvikwata yakaitwa neve Confederation of African Football. Zvikwata izvi zviri mugroup A umo vatigiri venhabvu munyika. Vanoti chikwata chavo chinobudirira zvisina kutamburira. Aya ndiwo mamiriro akaita gungano iri.
Host Egypt will head alongside Zimbabwe, Uganda and DR Congo in Group A.
Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro-soro mugungano iri, nezvikwata zvina zvichapedza zviri pachinhanho chechitatu zviri nani pamagungano ese matanhatu, ndizvo zvinoenderera mberi nemakwikwi aya. Aimbove mubati wepembe muPremier Soccer League vaSam Hamandawana vanoti Zimbabwe ichabudirira mugroup A.
Contest apa paingangove pakati pedu neEgypt. Timu dzakaita se Uganda ne DR Congo haiwo kuovha. Tina coach ane experience vasande chidzambwa, uye tine tsono chaidzo pamberi apo kana takatarisa pavatambi vedu vachanga vachitamba pafront. Saka hanzira yedu yakanaka zvikuru.
Vachabvani muswera avo vaimbotambira Black Rhinos muSuper League vanotiwo vari kufara negungano raitwa Zimbabwe.
Tsona hangu Zimbabwe iri mugroup iri igroup rakatinakei. Our main threat Egypt, Uganda ne DRC Congo tikwanisa kupfuura, and tariro yangu ndeyekuti munext round tinopfuurira. Asi ndokunge maadministrators edu nemacorporates auya tobatana pamwe chete kutenderera mberi.
Mutambi wekarati ari mukurumbira asi achitevera mutambo wenhabvu Akonzo Mukuche anoti Egypt inonetsa kurova nenyaya yevabati vepembe asi vachiyambira maorias kuti asajerere Uganda.
Tiri kudhirobhozi Egypt mahosi panoita kakubirirana ipapo. Saka since they are the host, we have to be very careful. Other teams are our two teams. We can make them. Anything can come out of that. Because Uganda this is improve for soccer. So they are now better than before.
Zimbabwe yaenda kumafinal Africa Cup of Nations katatu muna 2004, 2006 na 2017. Asi panguva yese iyi Maorias anga achingobudiswa munharaunda yekutanga. Asi vahamandawana vanoti iko zvino Maorias anobudirira, asi vatitivo kuti izvi zviitike panoda gadziriro yakasimba.
Panodiwa gadziriro yakafanana nokuti tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa, so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Makundano aya ari kutanga musi wa21 Chikumi, Egypt neZimbabwe dzichivhura musangano wezvikwata makumi maviri nezvina aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Karias.